Mushure mekumbokandirana makobvu nematete kwemwedzi yakawanda, hurumende yakazotendirana nevashandi vayo nezuro kuti yave kuzobhadhara mari dzemabhonasi egore rapera. Asi mari iyi ichabva kupi chaizvo? Iyi ndiyo yave gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kugurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa. VaChinamasa gore rapera vainge vambotsika madziro kuti hapana mari yebhonasi yaizopiwa vashandi, asi vakabva vazvikanda mukanwa maMupere sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati mushandi anofanira kubhadharwa mari dzebhonasi. Gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende amai Priska Mupfumira vaudza Studio 7 kuti mari iyi ichawanikwa uye vashandi havafaniri kubatira havo hana mumaoko.
Tikuziva kuti takamanikidzika panyema, takabvira tataura kuti vashandi tichazovapa kana tamobhilaiza maresources. Kati kuti tivape cash, we have to stagger, hatikwanise kuvapa 1 month. Saka takati vamwe tichavapa kutanga kupera kwaApril, vamwe tozovapa kupera kwaMei, vamwe tovapa kupera kwaJune, and the last group tovapa muna August. Sehurumende inotarisira uye takaimbiswa naminister of finance kuti kana tastaga kudaro we can afford to mobilize our resources to make sure kuti tapa vashandi.
Asi vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi uye vave kutungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti hurumende ichamanikidzwa kudhinda mari nekuti zvinhu pari zvino hazvina kumira zvakanaka.
Chatopa apa ndechekuti vanhu ava vana mari, so what they are going to do is that vachange vachitoprinda mari, vatotanga kutoprinda mabonds because hakuna kumbe kwavari kuwana mari iyi, because 97% yemari yavari kuenda yagara ichienda kumasalaries, masalaries acho ari kunonoka kuuya. So they are basically confirming kuti vachange vachiprinda mari, and it's a question of time, mark my words, that in the next few months Chinamasa acha anaunza kuti Zimbabwean dollar is coming up, because that's the only way yavangakwanisa kudzila nayo nemademands akawandisa avasikagoni kudzila navo because vatadza kutungamira upfumi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanotiwo hurumende panyaya iyi yakakurumidza kumedza kutsenga ichada.
Ndinotambudzika rekuti zvinhu hazvina kumira mushe. Ndinotenda kuti macivil servants vanga vachinyatsa kuona mamiriro akaita zvinhu, kuti kana pay yacho yanga ichiuya yanga isi kuuya on time, nekuti mari mukuhurumende ishoma. Saka hurumende isaifanira kuzviomesera kuparura chirongwa chekupa mabhonasi kumacivil servants, nekuti zvinoramba zvichitowedzera upfumi hwenyika kusatomira zvakanaka.
Asi vabiti vanoti havo kana zvinhu zvakarongwa zvakanaka, bonus inokwanisa kushandiswa kumutsiridza nyaya dzezveupfumi.
If the government pays bonus, my private companies anopay out. So that means kuti between the private sector and the government, you are injecting in November and December a stimulus package of at least $1 billion to $1.5 billion. But you get that money back because marginal propensity to consume yedu iri high. So that means kuti kusato tadza kubhadhara bonus kutotisaziva economics.
Ko, kune vemakambani akazvimirira oga vashandi vakapihwawo mari dzemabhonasi here? Mutevedzeri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaKalisto Jokonya vanoti makambani mashoma akapa vashandi mabhonasi nekuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka gore rapera.
Zvinobva pakuti kambani yenyu yakapefoma zvakadii kuti mugobhadhara bhonasi. Asi kuti nditi takabhadhara isusu, kuziva kwangu vanhu vashoma nene musekta yandinogara inini Iron and Steel, handifungi kuti pane 1 kana kambani zvayakabhadhara bhonasi.
Asi Dr. Mugano vanoti nemamiriro akaita zvinhu pave kudiwa kuti hurumende nevashandi vayo vagare pasi kuti vaone kuti votora gwara ripi panyaya yekugadzirisa upfumi.
Ndozvinoita nyika dzine matambudziko, vanogara pasi voita dare vowirirana kuti isusu sehurumende tichamira kupa bhonasi. Inimi weindastry tiri kuti muwedze zvinhu zvakawanda. Inimi vamaemployers vamaunion nematrade union chimbomirai kuda kuenda pamastrike, tibatsirane topana 2 years tichishanda kuti nyika idzoke.
Mari yakawanda yebhajeti yehurumende yagara ichienda kunobhadhara mari dzevashandi pamwedzi woga woga, izvozvo pakuti hurumende itadze kugadzirisa zvimwe zvinodiwa zvakaita sezvivakwa kana kutenga mishonga muzvipatara.